pane kaviri panyaya muri kutaura pane kuti nekunaya kwakazoita mvura zvakakonzera kuti mugwagwa wagara wava namakore akawandisa vakaita makomba anonzi maportholes pachirungu nokuti pasi pakabva patanisa kufamba panga panaya mvura yakawanda wanda saka iwayo maportholes iwayaya kana kuti makomba anga ava kuita mumugwagwa tangati magadzirisa panzvimbo dzakasiyana siyana kubvira kubrit bridge kusvika kuno kuHarare takanangana nokuenda kuChirundu ndikutirai kuti aizvozvo pamugwagwa wacho uyoyo asi zvakare rimwe pane kutaura kwamaita kuti pangava nechika takawana mari mari yatakawanikidza ndeyekutangisa kuvandudza mugwagwa uyu kuti uve namalaini atingati 4 lanes wokuti maviri anenge akanangana nokubvira kuno kuHarare maviri anenge akanangana nokuenda kubrit bridge iroro basa charitangisa mukutanga kwegore rino vatakapa basa iroro vakawanikidza mari vari kutotunza michini yavo vakatovhura maakaunti avo muno wokuisa mari saka tatakangomisa nezororo nerehorodei yene mvura yanga ichinyanyisa kunaya asi tichatangisa kuita basa iroro hatichakumbira mukuru wenyika kuti vatiitire tinoti ground breaking ceremony tobva tatangisa kugadzirisa mugwagwa wachona mukutanga kwegore rino iri saka ndozvandingataura uyezve tinoda kutaura zvekuti migwagwa mikuruwo futi yakaita senobva bhaibhiri ino nekuvictoria falls iri kugadzirira zvakare pagore rino kuti tiite iya inonzi pachirungu dualization yandabva kutaura pamusoro payo iko zvino pamusoro pomugwagwa webhaibhiri uchiuya kuHarare uchienda kuChirundu
wakakosha sei mugwagwa iwoyo tichitarisa nyaya dzeupfumi hwenyika Dr. Gumbo
mugwagwa webhaibhiri uchienda kuChirundu uchipfuura nomuHarare namasvingo ndiwo mugwagwa womusouthern africa yatinoti sadak wakakosha zvikuru maererano nenyaya yeupfumi hwenyika dziri muno musadak nenyika dziri kumusoro kwedu dzatingati dzekomesa kana kuti dzimwe dziri kunana drc zvichira kumusoro kweafrica bit bridge border post ndiyo inonzi iyo musouthern africa mese kana kuti muafrica is the busiest kutaura kuti ndiyo inoshanda navanhu vakawanda vanopinda nokubuda apa mabhodha pachona kana kuti pamuganhu wenyika yesouth africa nezimbabwe mugwagwa mukuru unokwanisa kuti iwo kana uchinge wakamira zvakanaka unomurudza upfumi hwenyika yezimbabwe pakuti mota dzinopfuura nomunyika yezimbabwe hadzipfuuri chete dzinopfuurawo dzichisiyawo mabasa kana kusiya mari pamatoge dzatinenge tinawo saka wakakoshera nyika yezimbabwe wakakosherawo dzimwe nyika kuti dzinobva dzakwanisawo kuti dziwane nzira yokutumidzira zvinhu zvavo kuenda kumakungwa angava kungava kuenda kubhaira kana kungava kuenda kudurban kana kuti kuenda musouth africa chaivo zvichibva kumunyika dzapamusoro vana zambia vana kenya vana tanzania vana drc nyika dzese idzi vana malawi dzinokwanisa kushandisa mugwagwa webrit bridge uchipfuura nomuHarare uchienda nokuChirundu kana kuti uchibva nomubrit bridge uchiya nomuHarare uchienda nenyamapanda inova ndiyo nomugwagwa futi zvakare watoda kugadzira kuti uvandudze uite muhombe wakanangana nokuenda nokumalawi saka mugwagwa wakakosha zvikuru samusouthern africa mugwagwa uyu.